Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Ino sangana zakare manirwa nasi urumusuwe mgovera chikunguru 10, 2020. Makaterera ku Studio 7 nepenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitepfenyura chirongwa chino, ndiri kumba, nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Masangano anorwira kodzero dzevanhu oendesa hurumende kuUnited Nations nekuAfrican Commission. Uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa nechirwere cheCOVID-19 huramba huchikwira munyika.
Ndiriwe kutanga nchitamba mutambo uwe wanusumuza masimbe uzoni nyango mchitona na kwanda wa believe uzoni pasi wakazi wanga sumuza ichi eni ndiri muzezuru soe zori kutanga nino ndaizu ndoti ningati ndiri mkazi kile nusumuza masimba ni uti ndakangona ndoshi posha nika gweru wana mwari ndo nangora mbandi ngo ripa hiri kusika pa ino nguwa ino eni kasina ezu nezu nungo grandini ya doubt uzoni au ndiri mkazi kasi ndosumuza masimba but ni uti ne passion ya ndika pi wana mwari anika mbora rasiri chiposha nika pu wana mwari pa.
Studio 7 inaenda kuBotswana uko inotaura nemusikana anoita mutambo wekusimudza simbi uyo ari kuenda kuJapani kuma Olympic Games. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights nemamwe masangano anoshanda akazvimirira aendesa hurumende kuUnited Nations nekuAfrican Union achigunun'una nekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Sangano anoti Zimbabwe Lawyers for Human Rights, ZLHR, Southern African Human Rights Defenders Network, Committee to Protect Journalists nere Robert F. Kennedy, vanyori rasangano reUnited Nations, nere African Commission on Human and People's Rights riripasi peAfrican Union, achitsutsumwa nekutyorwa kwekodzero dzevatori venhau, pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu, kuri kuitwa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa. Masangano aya ati haasi kufara nekusungwa kwevatori venhau vanoti Hope Uchingono, uyo anoshanda akazvimirira, pamwe naJeffrey Moyo, uyo anoshanda nebepanhau reNew York Times, nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu munyika, achiti kusungwa kwavo kwaive nechekuita nezvematongerwo enyika uye kunotyorawo dzimwe kodzero dzavo. Masangano aya anotiwo ari kutyira kuti kana Bill Repatriotic Bill rikapasiswa, hurumende inogona kushandisa mutemo uyu uyo uchange usingabvumidzwe zvarwa zveZimbabwe kuburitsa mashoko anoonekwa saanosvibisa zita rehurumende yeZimbabwe, kutyora kodzero dzevatori venhau nevanorwira kodzero dzevanhu. Mutauriri weZLHR vakumbirai Mafunda vaudza Studio 7 kuti vangarambe vakanyarara vatori venhau nevarwiri vekodzero dzevanhu vachiponderwa musaga.
Mutsamba yavo iyoyo yakaendeswa nomusi wa 7 July vari kunyonyota nekunetsa kuita zvinhu nedeterioration yekusarespectwa kwehuman rights kwekodzero muZimbabwe nehurumende yedu. Saka tsamba yaenda kune vanhu kune maspecial rapporteurs ivava vahighlighta kana kuti vasa nyaya dzakawanda dzinosanganisira nyaya dzanamukoma Hope Uchingono, nyaya dzanamuzvare Kuvheya, nyaya dzananamakomboro aruzivishe vakangovharirwa after convictwa mudare nemhosva yekunzi akaridza pembe kana kuridza pito. Zvimwe zvinhu zvaendeswa izvi, kwete izvozvo zvega pachemwa futi mutsamba iyoyo nenyaya yehurumende yeZimbabwe zvairi kuita zvokuda ku taini kuintroduce inonzi Patriotic Bill yavari kuti vanhu vanoshora zvakadai nezvakadai wanga vachipiwa mhosva. Ndo zvimwe zviri mutsamba iyoyi.
Asi mnyori mbazi rezo kuburisiko kumashoko, Vanik Mangwana, vauza Studio 7 kutive kunze havana chavano kwanisa kuzira Zimbabwe, kana zvizvarwa zvayo zvichikora mitemo yenyika.
Hurumende yeZimbabwe inova ine danho rokuchengetedza mutemo munyika muno mune runyararo. Ichatonga munhu wese anonge achifungidzirwa kunzi atyora mutemo munyika inoyi. United Nations iripo pakugadzira runyararo pakati pedzimwe nyika, kwete kuudza Zimbabwe kuti uyu mutemo uyu haushandi, uyu mutemo uyu unoshanda. Saka nekudero tine kodzerozve yekuti achauya muno munyika ndiani, neasina kusunga bvumidzo kuya munyika muno ndiani. Vasati vataura zvakawanda ngavasakanganwa kuti hurumende yeAmerica yakadzima maplatform ekuirana akawanda. Saka pane mitemo yake yamajournalisti yakabviswa here ipapo. Nyaya yaJeffrey Moyo anosungwa neimmigration laws emuZimbabwe. Zvinoreva izvo kuti Zimbabwe ine kodzero yekusarudza kuti anopinda munyika munomu ndiani neasingapinde munyika munomu ndiani.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vati zvakanaka kuti ZLHR nemamwe masangano anorura kodzero dzevanhu vanyorera United Nations neAfrican Union, asi vati zvanga zvakanaka kuti sangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community SADC rive iro riri pamberi kusimudzira nyaya iyi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reUnited Nations kana reAfrican Union panguva yataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti vanhu makumi mashanu nevashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 uye vanhu zviuru zviviri nemazana matanhatu nemakumi masere nevatatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafa nechirwere ichi vava zviuru zviviri nemakumi masere nevana 2084. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika mose vave zviuru makumi matanhatu nezvishanu nemakumi matanhatu nevatanhatu 65,066. Kusvika nezuro, hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yeCOVID-19 vakanga vave zviuru mazana masere nemakumi manomwe nezvishanu nezana nemakumi masere nevaviri 875,182. Vanhu vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana mashanu nemakumi masere nezvisere nemazana masere nemakumi masere nevatatu 588,883. Uwandu uhu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Vamwe vashandi vekambani yeSun Yifeng Zimbabwe, iyo inova yezvizvarwa zvekuChina, vanoti vari kushungurudzwa pabasa nevaridzi vekambani iyi. Vanoti kushungurudzwa uku kunosanganisira kurohwa vari pabasa, kusabhadharwa mari inokodzera nezvimwe. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vashandi ava vanoti vanosevenza nguva dzakawanda kudarika zvinokurudzirwa nemutemo wevashandi, kupiwa mari iri pasi peyavanotambira, kumanikidzwa kubayiwa nhomba yeCOVID-19 uye kurohwa kana mushandi akanganisa. Mumwe mushandi anoda kuzivikanwa nezita rekuti JB anoti vanoshanda maawa 12 pazuva, asi mutemo uchiti mushandi anofanirwa kushanda maawa masere chete uye vanosevenza mazuva ose pasina kumbozorora. JB anoti mamwe maawa mana epamusoro anongobhadharwa semaawa pane kuti abhadharwe nemari iri pamusoro.
Tunobasa na 7 o'clock, pizza na 5, but yeah, mugunu zupinza kana na 7, kana na 8, but in the pene pasina overtime food. Aumagi, autumu nzwa shenda overtime, nzwa watu farano.
Mungu mshanda ano iti ashema guest, anoda kuzirikanu wane stare kuti chamunoru wa sezo achitikira kusubulisi kwa basa, anoti alikutambira madora emunyika zuru zisere pamwezi, asa achifanyiru wakupiwa madora zuru makumi matatu nechidimu pamwezi, sezo akacharwa ne bazi re National Employment Council.
Do you want to go to school about 8:30? vamuise mafu vamwanto tambira ma 3000 RTGs
chamunorwa anoti kunyange mumiriri we Norton mparamende vatemba muliswa vakambomira mira mazwe kutanga asi zvino hapana zvavave kuita vashandi ava vanoti kunyange munakano mangara kuti arowa mapurisa akangoziva kuti chizvarwa chekuchina hapana zvaanoitwa
tinondarajandikaona kambani yedu inoita kunge ine backup mugovernment hanyatso even mukada kusimudza musoro zvinozongoita kunge zvatsikwatsikwa zvatovharana zvakadaro hapana chinotozombobuda nashandi kunozombochinja hapana
vamuliswa vati havana kutengwa nezvizvarwa zvekuchina kuti vanyarare sezvo vari ivo vakaisa nyaya dzekushungurudzwa kwevashandi kuZimbabwe Congress of Trade Union kana kuti ZCTU pamwe nekuti kambani iyi bhadhare mari yeNational Social Security Authority kana kuti NASA
vanhu havafani kunga ndinotengwa handitengweni chero vakapa maplates chero vakaita sei tikasangana tichidya chekupurazi vangu vachiuya kuti ite ukamu hwekuti compliance itike and so forth ZCTU yapinda nhasi kana vanhu vaifunga kuti ndinotengeka ndindakaishedza kuti pindai mugadhirise nyaya dzevashandumu kana dai ndakatengwa ndaishedzera ZCTU papi bvunzai vamutasa kuti akavafonera ndiani politics yekunyepa kuZCTU ine agenda pane agenda ndeZCTU paya kasi pane vanhu vatema vanavo vana mukumba vepr vasingazive zvavanoita vanhu vatema vanodzvinyira vamwatema vanovarova
mutauro wekambani yesanifeng vaebo mukumba vati zviri kutaura vashandi vemanyepo vachiti vanhu vasingatende panyaya yemihoro vamukamba vati vanhu vakawanda vanopinda basa vasina ruzivo kana magwaro edzidzo vodzidziswa basa asi vanoti kana mushandi ave kuziva anenge ave kuda kubhadharwa semunhu akauya aine mapepa edzidzo kana ruzivo
munonoti isusu panapa tinotora munhu nechitupa munhu anenge asina qualification yanenge anayo ouya pabasa tomudzidzisa basa opedzerawo munhu anenge aqualified for example munhu anoya pabasa pedu ane chitupa obadzidziswa basa rekuva electrician asi kana azova electrician kana azova munhu anenge ane akuziva basa rekuva remagetsi hatizomugrade pamwe chete naelectrician
vamukumba vabvuma kuti vanomanikidza vashandi vavo kuti vabayiwe nhomba yechirwere checovid-19 sezvo vakasabayiwa vanozorasikirwa nebasa sezvo vanozovhara kambani vashandi vave kurwara nechirwere checovid-19
inyaya yekunzi tinomanikidza vanhu kuti vavhaccinatwe pane nyaya yedenda recoronavhairasi munoona kuti iko zvino tingati coronavhairasi chirwere chakatekeshera nyika yose pasi rose ende vanhu vese vanhu vazhinji vari kurasa upenyu nekuda kwecoronavhairasi asi isusu sepabasa pedu ivo vanhu avava vakasavhaccinatwa kana vakatanga kurwara tinokwanisa kuzova nemalosses akawanda paorganization pedu ende zvinhu zvinokwanisa kuzoera kuti zviaffecte production process yedu
panyaya yekurohwa kwevashandi nezvizvarwa zvekuchina vamukumba vati havangazive sezvo pasina mushandi akauya kuzomangara
isusu pabasa pedu hatina maripoti akadaro ende kana kuri kutonzi pane vanenge vachirohwa isusu hatinyatsozivi nezvenyaya dzacho asi kana pane anenge arohwa make sure tinoita hearing nyaya yacho kunoona kubatsirwa kwakanaka
mutauriri wemapurisa mudunhu rematonaland west amai Margaret Chitove vati hapana zvavanoziva sezvo pasina vanhu vakamhangara nyaya dzekurohwa kubva kukambani iyi studio 7 haina kunzwa kugurukota rezvevashandi vapoo mavhima sezvo vanga vasiri kubatika panharembozha yavo nepamusana pekuti dambudziko iri ranetsa pakambani iyi hurumende pamwe nenhengo dzeZCTU vachashanyira kambani iyi kuti vanyatsonzwisisa zviri kuitika mushure mekugunun'una kwevashandi ava ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena
mumwe musikana anoita zvemitambo Magdalene Moyengwa apinda munhorondo yekuva munhukadzi wekutanga wechitendero chemapostori kubudirira kuenda kuJapan kumakwikwi emaOlympic Games shingirai madondo anotipa nyaya inotevera
Moyengwa ari kuenda kuJapan akamirira Botswana sezvo ari chizvarwa chenyika iyi Muyengwa uya ne makore makumi maviri ya kuberekwa, inengwe kereke Apostolic God Church yene muzinda wayo mkuru kwa Gandanza la Mdundu Remani Kalend, anoti chitendero chake uye kuwamunu kaza zumutazi siku ita mutambu wake uwe kusimu za masi imbi.
Ndiro kutanga nchita njitamba mutambu uwe wanusumu za masi imbi uzeni, nyangu mchitona na kwanda awabilivi uzeni kwa sewakazi wanga sumu zechi, ene ndiro muzizuru soni. Zore kutanga nino ndaizu vndoti, ningati ndiro mkazi kile nusumu za masi. But the Utinda Gangona and Doshi Poshan Gagwer Guanamar, and Angora and Bandingo Ripai Kusuka Painungua in Gasina is Nesmugo, Grandine Dow, Texas and Aun, Dirumka, Zigas and the Sons of Massim, but noting a passion and the Capuanamar, and Gambora Rasiri, Shiposhan Gapuanamari parts, so Nagamusi Gamchi.
Muyengwa anotaka kura asingafarire zvemitambo asaka zotanga kuita mutambo kusimudza simbi ava kusekendari paidzidziswa kusimba muviri wake kana kuti physical education.
Inangu inini kubva ndichikura ndisandamboita interested musportship hapana sports ndaifarira kasi zore kutanga rakangondidza panapa ndakangoita feeling yepassion bedzi yekuda sports kunangopera ndapinda hapana akandinspire but ndingoti dzoni nesupport yavabereki wangu ndiyo yakanyanya kuti dzoni zvoita kuti ndirambe ndiri
Paka uzwa kutaka ngabudira kuenda kutokyo Muyengwa anotaka ita kunge airota
Zore kutanga panika njana kuhuchu wangu zendika qualify la Olympic Andaku vuma anoti Daisa zia nangandika tarisero Pa preparation ya ndaita kumashuwe Ndaka sina suwewe zwe Pa yungwa ino ningaita ino Olympia Ninga qualify la Olympic Kasi ya zine tuga zira kunda Olympic
Amai vemsikana ujwa, amai Irina Muyengwa avano tivakaberekerwa mubotswana makore makumi mana nematano atwapfuura mumusha weshasho yoripejo nekutare Francistown. Mushure mekunge vabereki vavo vatamira kubotswana vachibva kunjanja. Amai Muyengwa avano tivari kufara zvikuru nekusimudzirwa kwaitwa dzinza ravo kuburikidza nemwana vavo uyu achanga achisimudza mureza webotswana kuJapan. Amai Muyengwa vanoti mwanasikana anofanira kukurudzirwa mune zvaanoda kuita zvinogona kuzomupararama yakanaka muupenyu hwake.
Ngotoo ndirikuda zvakadai nyangwe akati wakada kuti anzi handisi kuda iye achizvida hapana zvaungaite unenge watongotaiwa basa rawatongodiwa ndiroro nekuti handina ise mazuvano iri kudii iri kunesa handii saka wakatoonawo mwana aitewo izvozvo izvovo ungotaiwa ita hako nekuti ndozvavadini zvawafarira nekuti iyo life yeti pamutemo wechipostori hazvibvumirwiba.
Mutori wenhau dzemitambo kube panhau redaily news mubotswana Anastasia Sibanda anoti hazvina kumuitira nyore kuti ave mutori wenhau dzemitambo zvakarare mwana wemuparidzi.
Ndiri mwana wemupostori and baba vangu vange iri muparidzi. I went to school by a mistake. Mai vangu nababa vangu vangu asingadi kuti tiende kuchikoro wachida kuti tiite zvemabhizinesi kutengesa muriwo matamatisi. Pandaita sports journalist still there was a problem zvokuti kumba vangu achifila kuti akupinda zvemabhora zvinoitwa nevarume mwana haanzoi.
Sibanda anoti Muyengwa akaratidza kushinga kukuru nokuti mapostori mazhinji ane maonero akasiyana neake pamutambo wake wekusimudza masimbi.
Qualification ya Magdalene inini yandifadza zvokuti in a way she was faced with some challenges. If you remember very well, paka enda kukukinya, paka wina bronze. Anga singa practice, kutu anga abudiswa musport, anga achigara kuumba, but after some time, ndofunga wabiriki waki, vawana kutu, maybe we are denying a chance, vawamu zosera, akazo wina bronze. Akambatira kutu mapointi, aitechi awande, hence she qualified for the Olympics.
Murairi ziwa Magdalene Muyengwa, Alex Rangwe, anotane chivimbo chikuru chekuti Muyengwa achanoita zvisone kuTokyo sezvo ari munhu anokwanisa kutarisana nezvinhu zvaakafanira kuita kunyange zvakaoma sei. Muyengwa ari kutarisirwa kusimuka mubotswana nevamwe vake 13 musi wa13 chikunguru vakananga Tokyo kumakwikwa ari kutanga musi wa23 chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muGaborone Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Yashika nguye kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pane munhu angagazviteya nebhambu apa mushure mekuputisa bhambu iri nechinangwa chekuuraya vakuru vakuru muhurumende yemusomalia vanga vari mumotikari dzanga dzichipfuura. Bhambu iri rauraya vanhu vasere muguta remogatishu. Sangano renhau rereuters rinoti motikari idzi
dzanga dzichiperekedza mumwe wevakuru vakuru vemapurisa vafaran carol avo vasina kukuvara muchiitiko ichi. Yasvika nguva yekupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nemumwe mudzimai ari muno muAmerica ari kushanda nemwanasikana wake mukubatsira vanasikana nemadzimai vari kumusha panguva ino yeCOVID-19.
Makadi zvenyu, tisarangu ndinoitwa Lusindo Ngwechikowero, ndiri kubva kusangano reMTC Educate a Girl Inc. Foundation. Tinobata mabasa aya tiri kuchimanimani zvikuru sei muward 2, 4 ne 1. Zvakare tinoshandira kumhondoro Ngezi. Tinoshanda zvikuru sei nevanasikana mateenagers nemapreteens vanobvira magrade 5-6 kusvika vapedze maform 4 form 6. Zvakare tinoshanda nemadzimai vari kurarama masurvivors echimachild marriages nemayoung mothers.
Takatarisa zviri kusangana nemadzimai nevanasikana panguva ino yeCOVID-19. Vari kuti zvii zvimhinga mpinyi zvavari kusangana nazvo?
Vatinoshanda navo vari kuchema-chema zvakanyanya, zvikuru semu vanasikana vechidiki, nekuti vajaira kusangana nevamwe kuchikoro. Ende zvikoro yanga iri nzvimbo atinoti masafe habu for vanasikana. Iko zvino vasangana nedambudziko guru chaizvo rekurodzwa kwevana vasikana nemaabuse gender-based violence vari mudzimba. Matambudziko avari kusangana nawo zvakare ndeyekuti vana vane shuviro yekudzidza, havasi kukwanisa kuwanikwa vachienda muzvikoro, havana mabooks. Pane mafomati akanga akurudzirwa ekunzi vadzidze kuda kuburikidza neredhiyo kana nemafoni, vana vacho mumaruva matinoshandira havana zvikwanisiro zvinoita kuti vakwanise vachitaura pamafoni pacho kana kudzidza nemaredhiyo acho.
Tinoona kuti sangano iri makaritanga nemwanasikana wenyu. Mwanasikana wenyu anonzani uyezve ane makore mangani ari kuita nezvei?
Mwana anonzi Maka Chikowero ane makore 16, ari muhigh school iko zvino, ari based kuUnited States, asi anoshanda zvakanyanya nevasikana vari kumaruwa muZimbabwe, kuchimanimani nekumhondoro nevamwe vekwamurehwa. Mumabasa ake anoshandisa kutamba kwenhavhu zvichikurudzira vasikana kuti vagare muzvikoro vadzivirire kuroorwa. Maka akapuwa nzvimbo yekuvaka yaanoti library kana kuti study center. Chakakonzera kudaro ishungu dzake dzekuti vana vakwanise kunge vachiaccessa learning materials. Zvakanyanya kuve agent mumwoyo make nekuvharwa kwakanga kwaitwa zvikoro. Iye achidzidza kuno vana vari kumaruwa ekuZimbabwe vasiri kukwanisa kunge vachiaccessa any learning material kana mabooks. Saka izvozvo zvakamukoshera kuti vasikana vakwanise kunge vachiwana mabooks. Akapuwa mabooks neve Rotary Club yeMadison, but kuti vadhilivhe mabooks iwaya anofanira kunge achiendeswa pastructure yakavakwa. Akapuwa nzvimbo nemhuri yekwandongwe iri mudunhu raChief Mutambara kuti vavake study center yake iyoyo, nekuti vasikana vakwanise kunge vachisanganirana panzvimbo iyoyo. Pari zvino akafensa off nesecurity fence, akatanga kukanyisa zvidhinha kuti zvona at least akatanga kuvaka padiki padiki. Tinofara zvakanyanya Citizen Initiative yakakwanisa kuuya iri kuda kubatsiranawo nesu kuti iona kuti ingakwanisa kubatsira sei kuti pange pachivakwa chivakwa ichi, asi ndechevasikana vari kunzvimbo yechimanimani kunedziwa.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu.
Chirongwa ichi munochipakurirwa.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro nava Gideon Shoko vanove munyori mukuru wesangano rinomirira vari pamudyandigere reAssociation of National Social Security Retirees Trust. Tiri kuda kuti tinzwe mashandiro ari kuita sangano ravo mukubatsira vari pamudyandigere. Togamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaShoko.
Azvita. Sangano redu iri takariumba gore ra2017 rakarejistwa musi 1/9/2017. Zita raro rinonzi Association of National Social Security Retirees Trust. Takariumba nemhosva yekuti iyo takaona kuti mapensioners enasa akanga asina representation. Kana nchiti representation ndinoreva inini kutiko zvichemo zvavo zvakanga zvisina vanhu vanozvitora vachizvisa kunasa. Saka ndokuumba kwatakariita, uyezve kana tichiti zvichemo zvavo zvanga zvisina vanhu vanozvisa kunasa, tanga takatarisa mari dzavanowana dzemudyandigere, kubatwa kwavanoitwa kana vachivaenda kunasa, zvinhu zvinenge vana medical, nokuti kunasa hakuna medical. Iye zvino ndopava kutanga-tanga kumanya-manya vachitinotoda kugadzirira mapensioners apa neapa.
Saka iro sangano renyu iri vaShoko rinozivikanwa nehurumende here uye rinocherechedzwa here kana kurekonaizwa nenasa?
Sangano redu iri nokuti rakarejistwa rinozivikanwa nehurumende kuti riripo. Trust yedu yandataura pamusoro pavo rinozivikanwa nehurumende kuti iripo nemhosva yekuti yakarejistiwa. Uyezve isusu kuziva kwatinoita ndekwekuti kana sangano richinge rarejistwa rakuzivikanwa rinenge rakutozivikanwa nehurumende, uyezve neorganization yarinenge yarejistirwa apa iri nasa. Isusu patakarejistwa takanyorera kuna Minister of Labour and Social Security uyezve kumanagement yenasa tichivataura kuti pane sangano rarejistirwa vasevenzi mapensioners.
Makawana minduro here mushure mekunge manyorera hurumende nenasa?
Takawana minduro kubva kunasa vachitivo tazviona kuti pane sangano rakadaro, asi kuhurumende hatina kumbowana minduro. Taifunga kuti kubva ipapo sekunyora kwatakaita tsamba, takavanyorera tichitiko tinoda kuti tiite maengagements, tisangane titaurirane, but kubva ipapo isusu hatisati tambosangana nemanagement yenasa kana kuti nehurumende. Takaita maappointments namaministers ehurumende, asi hapana chatichabudirira. VeNASA takavanyorera matsamba, vakangoita acknowledge. Zvinhu zvese zviri kuitwa kunasa vanongoita vari vega, kana izvozve kuti vakwidza mari kana kuti vaita chichi vanongoita vari vega. Havadi kusangana nesu setrust yakarejistirwa izvozvo.
Teerera kuna vaGideon Shoko vanove munyori mukuru wesangano rinomirira vari pamudyandigere reAssociation of National Social Security Retirees Trust muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pamwe chetewo nenasa panyaya iyi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Masangano anorwira kodzero dzevanhu oendesa hurumende kuUnited Nations nekuAfrican Commission. Uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufanira chirwere cheCOVID-19 horamba huchikwira munyika. Studio 7 yaenda kuBotswana, uko yataura nemusikana anoita mutambo wekusimudza simbi uyo ari kuenda kuJapani kumaOlympic Games. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paWWW.voashona.com. musakanganwa kugara makapfeka mamask nguva dzose nekuti chirwere checovid-19 chiriko uye chiri kuuraya. Murare zvakanaka vachereri veStudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Raichoto ndichitetenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere checovid-19.
Soko isika December.